Vamuliswa vati vave kuchikira upenyu hwavo zvichitevera mashoko avanduna uye vati dare rinofanira kutorera matanho vanduna vachiti paramende haingave dare remondi. Vati Zimbabwe yakasviba nenyaya dzekuurayiwa kwevanhu uye vanhu vari kupomera mhosva mauto vasori nemapurisa asi paine vanhu vakatobuda pachena kuti vanouraya vanhu vakaita savanduna.
Pane vanhu vakawanda vakaurayiwa munyika ino pachipomerwa vasori kana mauto. Mumwe wevanhu ava ndivaitai Dzamara. Hatichaziva kuti vakaurawa navanduna here kana kuti kwete.
Izvi hazvina kufadza nhengo dzeZANU PF idzo dzatanga kupopotera vamuliswa nekuvatadzisa kuti vaendere mberi nenyaya yavo. Vamuliswa avo vari kupomerwa mhosva yekuda kupiwa mari yechioko muhomwe kubva kune imwe kambani yaiferefetwa nekomiti yezvezvicherwa yeJR Goddard vati kana paramende ichikwanisa kuumba komiti yekuongorora nyaya yavo nekuda kwenyaya yakabuda mubepanhau reHerald, havawo nechingaitadzisa kuumba komiti yekuongorora vanduna avo vakatobuda pachena.
There must be a privileges committee set up to investigate that. The evidence is there. Unlike our committee, where the evidence is in the paper, the evidence on video, Honorable Duna said it. Why can't the privileges committees be set up to investigate that? For the integrity of
Mutevedzeri wemutauri weNational Assembly amai Tsitsigezi avo vange vari pachigaro nhasi vamboedza kunyararidza vamuliswa asi vamuliswa varamba kuterera vachipomera amai Gezi mhosva yekutsigira vanduna nekuti inhengo yebato ravo reZANU PF. Vanduna vamboda kusimuka kuti vataure asi havana kupiwa mukana wekupindura uye vamwe vavo kubva kuZANU PF vavarambidza kupindura. Makurukota akawanda kusanganisira mukuru wehurumende muparamende zvakare vari gurukota rezvemutemo neparamende vaziyambi ziyambi vamboedzawo kunyaradza vamuliswa asi vapopoterwa vakapedzisira vave kutukwavo. Vamuliswa vati vaziyambi vanofanirawo kuongororwa nenyaya dzemhirizhonga. Vamuliswa vazopedzisira vaburiswa mudare nemupurisa sawedare kana kuti sergeant at arms.
You are not exemplary. You are living in the house of that. You are the house of that. You are the house of that. You are the house of that.
Amai Gezi vazivisa kuti vachazeya nyaya vamuliswa vasati vapa mutongo wavo. Mumiriri weMutare Central va Innocent Gonese VMDC vasimukawo vachitsigira vamuliswa vachiti nyaya yekuchikidzira munhu iri pachena. Asi amai Gezi vati vanoda kuongorora nyaya yavamuliswa vozopa mutongo wavo. Mushure mekudzingwa mudare vamuliswa vaudza vatori venhau kuti vave kukwidza nyaya yavo kumutungamiri wenyika. Vamuliswa nedzimwe nhengo nhatu dzekomiti yavo vari kupomerwa mhosva yekukumbira mari yechoko muhomwe inoita mazana mana ezviuru zvemadhora kubva kune imwe kambani yavari kuongorora nenyaya dzeuori kuwange koliari yeJR Goddard namuzvina bhizimisi vekukwekwe vaShepherd Tundia. Asi vamuliswa vanoti kupumwa uroyi hwavasina uye izvi zvine chekuita nematongerwo enyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.